Chimanda Irrigation Scheme ine varimi zana nemakumi mana nevashanu. Irrigation Scheme yakatanga mugore ra 1992. Varimi vanoti kunyange hazvo nzvimbo yerushinga iri yedzimwe nzvimbo dzisingaoni mvura yakakwana, vanoti dhamu reGulliver ranga richivapa mvura, izvo zvaita kuti varime katatu pagore vachiwana zvekudya pamwe nemari yaibva mukutengesa zvirimwa zvavo. Nekuda kwejecha rakawandisa rapinda mudhamu iri, varimi vanoti vave kutyira kuti mumakore mashomanana anotevera nzara inogona kudzoka zvakare munzvimbo mavo kana dambudziko rejecha mudhamu rikasagadzirwa. Mumwe wevarimi vepachimanda irrigation scheme vaalfa Karero vanoti vakakwanisa kupedza nzara mumba pamwe nekuendesa vana kuchikoro nemari yekurima. Asi vaKarero vanoti ramangwana ravo nemhuri dzavo harisisina kujeka.
Tinokwanisa kuendesa vana kuchikoro kuchibudikidza nekurima kwatiri kuita, plus nzara chaiyo hatichaizivi nekuda kwekudizira kwatiri kuita muno zvichibudikidza nemvura. Saka nawe filtration iri kuitika ichatotivhiringidzawo, nokuti isu payakasirwawo nevabereki ndemhanga isati rasusirika. But pari zvinezvi tikutoona kuti patiri kuenda pa5 years kam dziri kuuya kumberi, dzimwe nguva varu mashure medu vanotadza kunyatsobata chi skimu ye zvakanaka because inenge yafusirika dhamu pasisina.
VaKarero vanoti shuviro yavo ndeyekuti hurumende igarise patsva varimi vari kurima kumusoro kwedhamu iri kuitira kuti vasavhiringa ivhu riri kumusoro kwedhamu iri.
Isu tainyanya kuti dai kuri kunzi hurumende yakwanisa kuti torerawo vanhu vari kumusoro kwedhemu uku vavawaniswa kunogariswa vasingadisturbirwo dhamu kuti rini rifusirike nekurima kwavari kuita kumusoro kwedhemu.
Izvi zvatsigirwa neumwe murimi vachinguku Gunde, avo vatiwo upenyu hwavo hwange hwachinja zvikuru nekuda kwekurima vachidiridzira. VaGunde vati chikumbiro chavo kuhurumende ndechekuti vabatsirwewo kubvisa jecha riri kupinda mudhamu kuti varambe vachiwana raramo.
Tikumbira kudai kuhurumende yedu yaita kuti kana zvichikwanisika mukufusira kukuitwa dhemu kana pano yatingati kubviswa kwejecha riri kuzara munzizi richipinza mudhemu, pave nekuti vatigadzirirewo kuti mvura iyi tirambe tinayo tisenze nayo zveupenyu hwese, tisiyirewo vana vedu vatiri kusiya vawane kurarama kwakanaka kusvika zveupenyu hwese.
Sachigaro wechimhanda irrigation scheme vaStanley Kapasura vanoti shuviro yavo ndeyekuti hurumende pamwe nemasangano akazvimiririra vabatsirewo chimhanda kubvisa jecha munzizi dzinodira mudhamu reGulliver.
Ya, tine dambudziko resilutation sekumira kwazvakaita mukaona bridge yataro mugabe bridge rinesara president wedu raane silutation. Tatine taishodai community pakaitawo mamwe madonasi anouya ichikwanisa kubvisa jecha imomuyeme zvinogona kuti basira vantu pakawana dhona anogona kubvisa, nokuti tikutarisa kuti future dhamu redu inogona kusaendera mberi zvikaramba zvakadaro. Uyezve taitarisa nemabasi sehurumende takabatana tichishanda pamwe chete zvinogona kuti zvinhu zvedu zvitapudzike, because tinovamwe vane nharo mucommunity umo kuti tiri kuti usarime padhuze noukohwa ivo vari kuremba vachirima imomo. Saka tikutarisa kuti mabasi akafana neema ngaapindire kuvanhu vasarime mudhuze noukohwa, zvinogona kuti batsira wanhu wokurudzwa zvakare kuita makondwasi matunduru maminda yavo, zvinogona kupurifendawo chisirutation inogona kudzikira.
Mukuru wemazowe Catchment muZimbabwe National Water Authority amai Koleta Tundu vanoti ongororo yakaitwa mugore ra2015 inoratidza kuti zvikamu makumi mana kubva muzana zvedhamu iri jecha. Amai Tundu vanoti kurimwa kuri kuitwa nevamwe vagari vari kumusoro kwedhamu pamwe nekutemwa kwemiti ndo zviri kukonzera kuyeredzwa kwejecha richipinda mudhamu reGulliver iri.
Yes, 2015 yakatadza kuti nearly 40% of the capacity razara jecha and zvakaongororwa zvikatadza kuti chiri kukonzera kuti jecha irisare mudhemu ndechekuti mashandisirwe ari kuitwa nevanhu vari kugara munharaunda kana kuti matinoti mucatchment medhemu iri hasi kuenderana nezvinotarisirwa, zvakafanana nemaremero avanoita yatinoti isusu land management nema the way yavanochengetedza zvinhu zvakaita semiti yatinoti isusu land cover. There is a lot of stumping cultivation as well as kutemwa kwemiti kunoita kuti furisimuke apo panozouya mvura veyeredzo richipinda mumakova nemunzizi.
Hurumende yakatanga chirongwa chekubvisa jecha munzizi nemadhamu makuru munyika. Nyanzvi dzinoti chirongwa chekubvisa jecha ichi chinoda mari yakawanda zvikuru. Nhengo dzekomiti yeparamende inoona nezvenharaunda dzakashanyira irrigation yechimhanda nechitatu vaine chinangwa chekuona kuti dambudziko rakatarisana nevarimi ringagadzirwa sei. Ndakamirira Studio 7 kuRushinga, ndini Patricia Mudadigwa.